Kwazwai, mure Zimbabwe, ndinomukamuchira chirongwa chedu cheve chidiki, chandinokupakurirai svondo rega rega, ini ndini Mikeove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nemuimbi wechidiki, Pablo Cartel. Vhiki rapfuura, Pablo Cartel akaburitsa nziyo itsva inonzi Nifuna Wena. Andukandisiya ndinofa ungangishiyitandwa kambo katsvaka ka Pablo Cartel
angikwanisi kulala ngedwa chitanjo chami ibaraidzokandiramba zuva ndinofa chikonda moyo ukandiramba zuva rizongonyura
Pablo Cartel tinogauchira muchirongwa zviri kufamba
ndotenda zvangu zvese kumaiki
aiwa tinandi kambo katsvaka Kuna wena. Tiudze kuzere nezvekamboa.
Kamboa kakanchorera nguva kunyora. Kakanchorera I think a month kuti ndinyore because ndakashandisa 3 languages. Ndakashandisa Ndebele, ndakashandisa Shona, ndakashandisa English. I'm not Ndebele but I wanted to include that culture in my music because I love what the Ndebele people are doing. So that's how Nifuna Wena came to life.
Chii chakaita kuti uve kuda kuimba nerurimi rweNdebele?
Mukukura kwangu nekungorarama kwandaita ndingoziva kuti maNdebele nemashona handingati vakavengana but amenuka katension kangoripo saka inini zita rangu rinonzi Cartel it's about unity saka ndaida song where vanhu vese vekubulawayo nevekuHarare can meet on one track
zvii zvakaita kuti uve kuda kuva muimbi anobatanidza vanhu kudaro
inspiration yangu pa that point is Ja Prayzah because Ja Prayzah munhu anoti anoimbira vakuru nevadiki it's very rare kuti unzwe muimbi unzwe baba nemwana wavo vachitevera radio 1 listening to the same person but to Ja Prayzah that's the case so I want to be a person that is relevant to both people I'm young I'm still in school saka a lot of my friends unonzwa achiti music iri mufoni mangu mudhara akabata foni pakaipa inini manje ndoda kuti mudhara akabata foni abva atonakirwa abvunze kuti ndiani ari kuimba saka ndoimba music yekuti ine maaspects anobata vana kuzira maaspects anobata vanhu vakuru
inspiration yekuimba zvinhu zvinozonzwisika nemunhu mukuru unoiwana ko
kuvabereki vangu kuhama dzangu nekutaura because muarea yandinogara pane bhabha pababa ipapo vanogara ipapo munhu wese anouya kuzogerwa ane nyaya yake different people from all walks of life pasuzana that's why I wrote Suzana there's a guy who came chitotaura nyaya yake and then this one ndakaona newspaper ipapo anachodiscusa nyaya yake pane munhu akazodai saka inini ndichinzwa nyaya idzodzo ka panouya vanhu vakuru saka ndotogona kunge ndirini mudiki nendakagara imomo but then ndichitopika kuti uyataura nyaya yakati uyataura nyaya yakati iyi nyaya inogona kubata pakati inogona kubata pakati saka ndikaisanganisa ndikadai so vari kuchikoro ndikanabcause ndinotonovaudzawo nyaya iyoyo ndinosvika ndisanangurira timu rangu randichamba naro guys pane nyaya ndanzwa yakadai zvo ndonzwa mareactions avo kana vachitirelata kunyaya iyoyo ndoitaura kuu vakarelata kunyaya iyoyo ndizvo ndabata nyaya 1 inobata vanhu chuso vandaiita song
wabva kuburitsa kambo katsva Nifuna Wena Pablo Cartel tingatarisira chii tichiendera mberi
Nifuna Wena is a video that is coming and then I have a project that I'm working on wine 8 masong
tichipedza yedu hurukuro yedu ndanichikumbira kuti muimbiro wevanhu mevaitiro solo wanyatsonzwa kuti aiwa mufana anogona kuimba nevoice
ndinoimba pati yacho yendeele because handisi mundeele vanhu isati zviziva
ndakangoruvatidzwe
ungandichiya sitandwa uyazingiyafanala lungeko sandwa sami ungandichiya sitandwa angikwanisi kulala ngedwa ndifuna wena chivaraidzo ukandiramba shuwa ndinofa
shuwa unofa
Aiwa muri Zimbabwe regai tichore mukana wekutenda Pablo Cartel nekupinda muchirongwa anokoneka ine mufaro ndini wenyu Mikeove muri Zimbabwe ndokusiyai nekambo ka Pablo Cartel hanzi ungangishiyi sitandwa bye bye